Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburitswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Pane nyaya yecontestation iri kumakotsi panguva dzino. Isu tinozviziva kuti pane mapoliticians atotanga kunongedzera nokuinterfere nejudiciary process. Saka toda kunamatira, tachinamatira nyaya yeimpartiality yejudiciary system. Saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reconstitutional court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vasungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC hwekuzivisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa2 nyamavhuvhu. VaKomichi vari kupomerwa mhosva yekushevedzera mashoko ekuramba kuti vakasaina magwaro ezvakabuda musarudzo panguva yevatori venhau vakanga vakamirira kuti makomishina ezek azivise zvakanga zvabuda musarudzo iyi. Gweta riri kumirira vaKomichi vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaKomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vashava vanoti mapurisa apfigira vaKomichi muchitokisi chepakamba yeHarare Central Police Station mushure mekunge vazvipira voga kumapurisa. Vashava vanotiwo mapurisa ati vaKomichi vachamiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti vaKomichi nhasi taenda navo kumapurisa mushure mekunge takanzwa nerinye rekupe kuti kune vanhu vaivatsvaka vaizviti mapurisa. Saka hatina kuda kuti vape mukana wokuita zvisizvo. Tabva tatiregeredza itiende navo isusu kumapurisa tichi tauya kana pane zvamuri kuda. Nguva yacho ndiyoyi. Sezvinewo patasvika kumapurisa vabva vati vaKomichi tichikutsvakai maererano nenyaya yamakaita paitaurwa maridzautsi esarudzo yemutungamiriri wenyika neZeki. Zvinonzi ivo vakasimuka Zeki paikanga yaenda kumbonotora mafemo vakati ivo marizautsi akanga ataurwa haasi echokwadi. Saka vari kupomerwa mhosva maererano nechikamu chiri muElectoral Act chinonzi vakavhiringidza urongwa hwokufambiswa kwekuverengwa kwesarudzo neZEC. Taedza nepatinogona napo kuti tinzwe zvikonzero zvaita kuti tisachaenda kumataredzi mhosva nhasi, uye zvikonzero zvaita kuti vavharire munhu abva ega kumba achifamba nemagweta. Izvo zvinova zvavasina kutiudza, havana kutipa chikonzero chinogutsa. Vangoti imimi tosangana pano mangwana tozoenda kumataraidzi mhosva. Ndo zvaitika mukati mezuva ranhasi.
Ndiani akamhangara nyaya kuti vaKomichi vatsvagwe nemapurisa?
Maonero edu hatisati taziva, zviri kungonzi vanoshandira Zeki ndivo vakamhangara nyaya yakadaro kumapurisa.
Sei vangosarudza kutsvaka vaKomichi chete tichinzwa kuti vakaenda panzvimbo iyoyo vari vaviri kana vatatu?
Semaonero edu zvedu isu takatarisa neziso remutemo hapana nyaya inobatika inotitsvikiti. Iyi inyaya yematongerwo enyika, nekuti vanoziva kuti sarudzo dzomutungamiriri wenyika ndidzo dziri kukonzeresa kuti vanhu vaende kumatare dziri kupokanwa nadzo. saka vanoziva kuti vakabata vakomichi vachaita kuti veruzhinji vambukanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika ari kunzi akasarudzwa zvisizvo pamutemo kuti veruzhinji vakanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika anonzi akaba sarudzo vanhu vomboisa attention yavo yese kunyaya yavakomichi.
Ivo vakomichi vari kuti nemhosva yavari kupomerwa iyi?
Vakomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi senyaya isina kana maturo ose, nekuti zvandambotaura takatarisa nedzidzo remutemo, takatarisa magwaro emitemo, hapana chinobatika chinonzi vakomichi vakaita chinokodzera kuti vange vachimiswa pamberi pedare.
Gweta riri kumirira vaMorgan Komichi vaObey Shava vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa arambidza vemachechi kuita munamato wekuti nyaya iri mudare reConstitutional Court yakakwidzwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa inzwikwe zvisina tsvete mukati. Vemachechi vanga vachida kushandisa munamato uyu senzira yekuti Mwari vari kudenga vaone kuti vatongi vari kunzwa nyaya iyi vaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, uye kuti pasave nevanhu vanovamanikidza kana kupindira mukutonga kwavo kuitira kuti vabude nemutongo unomirira zvido zvenyika uye zvinangwa zvebumbiro remutemo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata umwe wevakuru vemachechi aya, Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny, kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Nasi tanga takaronga munamato muHarare Gardens tachida kuti tinamatire nyika nokuda kwekuti taukuona kunge yadzokera futi mumaira aya ana Mugabe ekumilitarizwa kwenyika. Saka tachida kunamata kuti zvinhu zvipere, uye kuti kuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 August kuwane justice, vanhu ivava vasungwe kuitira kuti tisawana zvituko pamberi paMwari. Ndava pega pega panodeuka ropa risina mhaka richienda muvhu. Ropa iroro rinounza zvituko mumabasa emaoko atinoita munyika medu zvingava zvirimwa. Saka toada kunamata kuti Mwari vatibatsire pave neenzaniso nekururamiswa munharaunda iyoyo. Then chechitatu, tikuzva kuti pane nyaya dzemaelections asina kukongludwa. Pane nyaya yecontestation iri kumacourts panguva dzino. Isu tinozviziva kuti pane mapoliticians atotanga kunongedzera nokuinterfere nejudiciary process. Saka toda kunamatira, tachinamatira nyaya yeimpartiality yejudiciary system. Saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Makwanisa kubudirira here kuti muite zvamamakaronga?
Tingangoti hatina kuzokwanisa semadiro atachiita. Ndava ruzhinji rwavanhu vatatakoka vawana nzvimbo yakapoteredzwa nemapurisa akapakatira zvombo kunge vari kuAfghanistan. Vachitoudza vanhu kuti hapana ari kubvumidzwa kuuya pano. In fact vatotaurira vamwe kuti toda kuti Bisho Magaya vange vari mumumu vanamata vari vega, saka imimbi paipano. So vanhu havana kuzokwanisa kunyatsouya, vauya vadzingwa. Saka tazongoti vanga varipo veutungamiriri ndopatazongosangana tikanamata manamatiro atachigoitawo tiri panharaunda iyoyo.
Manga muine police clearance here yechiitiko chanhasi?
Nasi tatina police clearance nokuda kwezvikonzero zviviri. Number one, musangano wechurch ndomaonera tachiita kuti tachinamata, endezve zvinhu zvatakaronga nokuchimbidza chose. Saka hatina kuona zvinganetsa kuti tiende kupolisi kunowana clearance. Asi kana mucharangarira, kubva musi wa18 November taiita minamato yakasimba muAfrica Unity Square, kwaiuya zviuru nezviuru zvevanhu. Taingoita zvinhu zviya zviya tisina police clearance ka. Saka isusu takazviudza kuti kana vakambozvibvumidza post18 November tichinamata everyday tisina police clearance, sei vangada police clearance kuzvi?
Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC pamusangano wepagore wegungano iri waitirwa kuVindok muNamibia. vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vatenda vaongorori vesarudzo veAfrican Union nekuongorora sarudzo dzemuZimbabwe. Vatiwo chido chavo ndechekuti Zimbabwe ifambire mberi mushure mesarudzo idzi. Sarudzo idzi hadzisi kutambirwa nevanopikisa vakatoenda kumatare edzimhosva. Panopera musangano uyu, mutungamiri weNamibia vaHage Geingob ndo vanenge vavesa chigaro weSADC, chigaro chiri kusiyiwa navasiri Ramaphosa veSouth Africa. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhiva mavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC.
Vamunangagwa vakurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti pari zvino nyika yeZimbabwe haina mutungamiri akasarudzwa zviri pamutemo. Tinoziva kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court ndiro rine nyaya yakaiswa navaNelson Chamisa veMDC Alliance vachigunun'una kuti pakaita kubira kana kubirwa kwavakaitwa kwemavhoti, kureva kuti vamunangagwa vaisafanira kuenda vakamira semutungamiri wenyika kuSADC kuNamibia kuVinduku vachitaura nyaya dzekuti ngatitarire mberi handeimberi nekuti hatisati taziva chaizvo zvakabuda musarudzo zviri pamutemo. Dai vambomira, matauriro avari kuita ari kuita sekuti zvichabva kumatare edzimhosva hazvina basa, asi tinoziva kuti ndokune nyaya nekuti matare edzimhosva reConstitutional Court ine simba rekutaura kuti vamunangagwa havasivo mutungamiri wenyika rekugadza vachamisa kana kuti rekutaura kuti ngatidzokerei kusarudzo kana kuti handei kuinonzi runoff election inofanira kuitwa pamutemo muswa 8 September. Saka ndinoona sekuti hapana kujeka, hazvinzwisisiki kuti ko nemhaka yei vari kutembeiko vamunangagwa kana vachingomhanya vachiita sekuti ndo vakatogadzwa ivo vasina pamutemo.
Totarisawo nyaya iri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu yekuti mauto eZimbabwe akatyora kodzero dzevanhu kana kuti aripomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu achipomerwa mhosva yekupfuura vanhu vamwe vairatidzira nevamwe vanhuwo zvavo. Inyaya yamunoona ichizeiwa neSADC here?
KuSADC hakuna zviri koko, hakuna matro nekuti mumiri weSADC tingati isu makudondo mamwe ane rimwero navamunangagwa nevamwe. Pamutemo chaipo, nyaya yekupfurwa kwevanhu nemauto akapfeka hanzu dzebasa vachishandisa pfuti dzehondo inyaya yaifanira kutonge iri pamusoro ichizeiwa nemakurukota nevatungamiri veSADC. Asi ngatirege kubatana kumeso, tinoziva kuti SADC izuru rakapinda nyoka, haina chaichanyaya kubatsira panyaya dzezvekodzero kubva mazuva akabiswa meno kuSADC Tribunal.
Munoona sei vachange vachiuya vachitungamira SADC, sachigaro weSADC nasachigaro weSADC Troika kubva kuNamibia neZambia vangabatsire here matambudziko emuZimbabwe?
Vana veZimbabwe tiri tega, tinongoisa kumaoko aMwari. Ava muri kutaura vanonzi vari kubva kupi kupi veSADC havana chavanobatsira, vanenge vachingovawo vaongorori kana kuti vaenzi vari kupfuurawo zvavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhiva mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.
tichikurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuTurkey nasirarasa chikumbiro chekuti mufundisi wekuAmerica Andrew Branson aburitswe muusungwa. Kugara muusungwa kwake kwakanganisa kudyidzana kweTurkey neAmerica. Mauto emuchadenga emuRussia adonedza madrone makumi mana nemashanu anga achida kurova kamba yemauto eRussia iri muSyria iyo inoshanda semuzinda wehurumende yeRussia muSyria. Vanhu vanobva kuZimbabwe vari kudzidza muzvikoro zvepamusorosoro muSouth Africa vanoti mamiriro yakaita zvinhu kumusha ari kuita kuti vafunge kaviri pakudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi vakawanda havana tarisiro yekudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusagadzikana kwehupfumi izvo zviri kuita kuti munyika musave nemabasa pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukonzera mhirizhonga. VaTrust Matsilela avo vachangobva kupedza zvidzidzo zvepamusorosoro vanoti havaoni vachidzokera kundoshanda kumusha nekuda kwekuti hapana makambani angavape basa kuZimbabwe.
Sikuronga zvokudzokera Zimbabwe anytime soon nekuti the economy is still not performing well. Uyezve the politics of the country is still not very much open to contrary views. On the political aspect, zvine a direct impact in one's probability of getting a job. My university is ese achinomaoko yeZANU-PF, so vanodetermina kuti ndiani anowana basa ndiani asingariwani. The university are still occupied neharahwa nechembere isiri kuenda kuend retirement anytime soon. So kufungira kuti ungawana basa muZimbabwe pari zvino zviroto unless kana uremember yeZANU-PF.
Mumwe mudzidzi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu vaEdmichatuta vanoti havasi kuzodzokera kumusha sezvo vave nemhuri yavo yakurira muSouth Africa sezvo kumusha kusina kumira zvakanaka.
Pandinopedza zvidzidzo zvandiri kuita muno muSouth Africa ndiri kutarisira kuti ndichakwiridzirwa pabasa pandiri kusenza uye ndichakwanisa futi kuti nditange kuzviitira pane zvandiri kudzidza zvacho ndizviite ndiri pamba. Pari zvino pane zvimwe zvandiri kuita asi ndiri kuita nguva yacho ichiri shoma uye ndiri kuda zvekare kuti ndikwanisewo kudzidzisa maZimbabwenzi akati wandei vari kuita zvidzidzo zvandiri kuita uye vamwe vasina kana mari kuti vangakwanise kuzviita asi kuti vanogona kuzviita kukavadzidzisa vasiri pachikoro vanogona kuzvibata zvikavabatsirawo futi upenyu. Kweri nhau yekudzokera kumusha iyi inotinetsei nekuti mamiriro akaita zvinhu musha haaratidze kuti remangwana redu rakajeka uye zvimwe zvinozotinetsei tine vana vatiri kukudza muno muSouth Africa zvidzidzo zvavari kuita vamwe vari kuita Africans kuti anozonozviita kumusha zvinotinetsei.
Mumwe mudzidzi munyaya dzebudiriro muzvare Toby Sibindi vanoti vari kuronga kuti vandoshanda munyika dzemuAfrica asi kwete muZimbabwe.
Ndichipedza zvidzidzo zvangu muna 2019 and pandopedza inini ndoda kugara muAfrica and not Zimbabwe anywhere in Africa.
Muzvare Loveness Gotora avo vari kudzidza kuve mukoti vanotiwo dambudziko guru richaita kuti vasadzokera kumusha inyaya dzezvematongerwo enyika nekushayikwa kwemabasa.
Kana ndapedza mastudies angu ndifunga kuti ndichadzokera kuZimbabwe so soon nokuti situation iri kuZimbabwe mabasa acho hawaniki zvokumhanya. Manurses akawanda akagraduata but vakagara havana mabasa vari kushanda. Saka inini kana ndapedza ndichatombotsvaka basa ndiri kunoku ndinombomira kudzokera kuZimbabwe. Kana kuri kuenda kuZimbabwe ndinotozoenda kana zvinhu zvaanani. I don't think kuti zvinoitika anytime soon because corruption yacho iri kuramba ichingoramba ichiwedzera.
Mudzidzisi paTswane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vanoti vanowirirana nematanho ari kutorwa nevadzidzi ava sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. VaMkonza vanoti Zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nevanhu vane ruzivo runogona kushandiswa mukusimudzira nyika.
Zvazvinoreva ndezvekuti Zimbabwe iri kurasikirwa chaizvo nevanhu vangadai vanga vachidzoka vachisikoshanda Zimbabwe izvozvi pari kutoda vanhu vane kugona basa mumaindustries akasiyana-siyana. Zvinova nevava kana vachiti vauya kune dzimwe nyika voti havachadzokera, kureva kuti Zimbabwe iri kurasikirwa.
Ngororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru makumi maviri zviri kudzidza muSouth Africa, uye vazhinji vavo havasi kudzokera kuZimbabwe mushure mekupedza zvidzidzo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rakavambwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain riri kubatsira kubhadhara mari yechikoro yedzimwe nherera dzinobva kumaruva akasiyana-siyana munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chinhu chinogona kushamisa vakawanda kuti kune vamwe vanhu vari kumaruva vasati vambotsika mudhorobha. Philip Ndlovu ndemumwe wevanhu vange vasati vambosvika mudhorobha rakaita seBulawayo. Philip ane makore 10 uye ndemumwe wenherera 35 dziri kubatsirwa nesangano reMopani Foundation International.
Ndinodzidza kuchikoro chinonzi Dlodlo. Ini ndinogara naGogo, tiri vaviri, nekuti baba naamai vakashaika. Fees ndinobhadharirwa neMopani Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 3.
Muzvare nomusaneke vakazvarirwa kuKezi mudunhu reMateveland South asi vave kugara kuBritain. Vakanyoresa Mopani sesangano rinoshanda rakazvimirira muBritain mugore ra2015. Musangano iri muzvare neke vanoshandawo nezvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvitanhatu zvinogarawo kuBritain. Muzvare neke vanoti vakafunga kuvamba sangano rekubatsira nherera dzekumaruwa nekuti ivo semunhu akakurira kumaruwa vanoziva kushaya mikana yekusimukira kunosangana nevanhu vakadaro, vachitiwo kuvaunza mudhorobha kwavakaita vana ava kuedza kuti vazive humwe upenyu husiri hwekumaruwa chete. Vana ava vakaendeswa kunoona nzvimbo dzakasiyana-siyana dziri muguta reBulawayo nedzimwe dziri pedyo. Philip anoti akafadzwa nekushanyira kuFire Brigade uye anoti kana akura anoda kuzove mupurisa.
Ini kana ndikakura ndoda kuzove mupurisa ndichichengetedza runyararo.
Tandiwe Dube ane makore 13 ekuberekwa uye ari mugrade 7. Tandiwe uyo anodzidza pachikoro chimwe chete naPhilip ari kubatsirwawo neMopane.
Ndinobva kuShurugwi ndichidzidza pachikoro chinonzi Lolo Seventh Day Adventist Primary School. Ndinogara naGogo nokuti amai nababa vakashaya. Muri medu tiri vaviri, ini nasisi vangu. School fees yangu ndinobhadharirwa neMopane Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 6.
Mudzidzisi pachikoro cheDlodlo Primary amai Sekai Makovere vanorumbidza basa riri kuitwa neMopani Foundation vachiti kunze kwekubhadhara mari yechikoro yevana vanoshaya ava, sangano iri riri kuvatengerawo mbatya dzekupfeka.
Inherera vana ava vanogara nanambuya vasinavo zvavanowana, saka Mopani yakavasumudzira zvakanyanya zvokuti tinoitenda zvikurusa.
Vana vari kubatsirwa neMopani vanobva kumaruwa akasiyana-siyana munyika, uye vana ava vanosarudzwa kuchitariswa kushaya kwavanoita. Sangano iri rinowana mari nezvimwe zvikwanisiro kubva kune mamwe masangano, makambani uye vanhuwo zvavo vanobatsira nenzira dzakasiyana-siyana. Munguva pfupi yapfuura, kambani yeEdgars yakabatsira sangano iri nechikafu pamwe nembatya dzechikoro dzevamwe vevana vari kubatsirwa neMopani ava. Mukuru wezvekudyidzana neveruzhinji mukambani yeEdgars vaLuke Chipepera vanoti idonzo rekambani yavo kubatsira vanhu vanotambura.
Tinoita plow back to the community. Kana tawana zvatinonga tinazvo sanhasi tauya tikazopava this charitable organization zvinhu zvetakwanisawo kuti tivape. Pese patinowana zvinhu zvatinokwanisa kupawo community tinozviita.
Vakuru vanoti chitsva chiri murutsoka. Kubatsira vechidiki kuti vazive humwe upenyu kuri kuitwa neMopani kunogona kubatsira kuti vazowana mimwe mikana muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chavhundutsira kuti chiri muumakwikwi ekuda kutora mukombe weCastellaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chicken Inn iyo yakatora mukombe uyu muna 2015 uyezve Iri pachinano chechitatu mwaka uno. Iri pamusha anengezi Platinum Stars. Iyo, iri pachinano chechipiri kwa sara mitambo gumine miviri chete. Kuti makundano aya asike kwa mvura yacheka makumbo. Madamburo, yaka tunga mira ma Gamecocks ni ma points manomwe. Asimura iridzwe Chicken Inn, Joy Antipas, anoti havasi kupa Madamburo ruremekezo.
We have to take them head on. You don't afford them too much respect and back off them. We've got to be aggressive with them and go out there and close them down as much as possible.
Muteveri we Chicken Inn, Vashepard Saizi, vanoti ma points manomwe, haana kunyanyowanda. Vachiti vari kurova Madamburo vachivimba kuti chikwata chiri pamusoro cheFC Platinum chichatsvedza ivo votora mukombe.
7 points atakasiwa Gabriel Shomai. Saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tore league gore rinoeri. League ndiyedu ndakatowina kudhara. Vakangoita slip up chete tatora league. Hapana problem ipapapa.
Asingezvi Platinum yacho haisi yekurovera kumba sezvo iri kupisa vatsigiri vavo vachitarisira kuti kapteni wavo Libert Jacoroma achaita semazuva ese uyezve kuti Donovan Bernard haasi kuzosiya zvikodzwa zvichinaya. Asi zvikwata zviviri izvi zvikaita mangange FC Platinum iyo iri kutungamira ngezi nemapoints maviri inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamba nechapungu iyo iri kutatarika. Parizvino FC Platinum ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe kubva mumitambo makumi maviri nemaviri. Mushure memasvondo matatu vasina kupinda munhandare, Dynamos yadzoka muRufaro Stadium ine vatambi vatsva vakati wandei apo iri kuedza kubva pachinano chegumi nenhatu chairi parizvino. Mushure mekutenga Kingston Carter na Brett Amidu, Dimbare iri kutarisira shanduko kubva mumatambiro avanga vachiita munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weSADC uri kuitirwa kuvhindwa kuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburitswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission. Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reConstitutional Court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo yakakwidzwa kudare iri navaNelson Chamisa vachipikisa zvakaziviswa neZEC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwaniso kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.